Vatsigiri vava Trump vakamira panze pemba yavo inonzi Trump Towers kuNew York kwapera zuva rimwe chete kubva vabatwa nemhosva makumi matatu neina dzekunyora zvekunyepa pamagwaro emabhizinesi avo nechinangwa chekuda kuti vavhoterwe kuti vatungamire nyika muna 2016 asi vachitsvora mutemo. Munzvimbo yeChelsea muNew York, muvhoti Nicholas Warner anoti kubatwa nemhosva kwava Trump chinhu chakaipa sezvo America ichida kuti va Trump vadzoke pachigaro kwemamwe makore mana.
When he was in office for 4 years, we had nothing like we have going on now.
Pavakanga vari mutungamiri wenyika makore mana apfuura, zvatiri kuona izvi zvakanga zvisipo. Iko zvino pane nyaya yehondo, kukuwo upfumi hwananga kumawere, zvinhu zviri kudhura. Saka ndinongoda kuti adzoke agadzirise zvinhu samuzvina bhizimisi.
Muguta reEllicott City mudunhu reMaryland, muvhoti Arkady Lapidus anoti zvinotaurwa navaTrump zvekuti kutonga kwavo kwakakonzerwa navaBiden hazvina kunakira bato ravo remaRepublicans nenyika vachiti
there is nothing until this party dumps Donald Trump, says we believe in elections.
Hapana chakanaka chinobuda apa kusvika bato iri rabvisa vaTrump. Tinovimba nesarudzo. Tinogashira zvinobuda mumatare edzimhosva. Tinovimba nevanobetsera vatongi kana kutonga nyaya nekuti zvizvarwa zveAmerica sesu. Handivhoteri bato reRepublican kusvika ratanga kuremekedza zvatinotarisira sevanhu vemuAmerica, kuremekedza mutemo nezvimwe.
Muvhoti Margaret Burns wemudunhu reMaryland anoti kunyangwe vakawanikwa vaine mhosva vaTrump vari nani pana vaBiden vachiti
Biden just strikes me as being fake and he's just fake sentimentality.
Biden haiti seanovimbika. Anongotaura zvimwe zvekunyepa achida kuita semunhu mukuru akanaka asi tichiona hedu kuti handizvo zvaari. Handitende nezvaanotaura haavimbiki. Asi kunyangwe Trump achiwedzeredza mune zvaanotaura uye kunyangwe zvimwe zvaanotaura zvichitsamwisa ndinotenderana naye kazhinji kacho.
Mudunhu reColorado muvhoti Luda Golodnik anoti kuwanikwa kwavaTrump vaine mhosva kwakafanira vachiti vanovimba kuti kuchavhiringa kutsvaka kwavo rutsigiro.
The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants.
Matauriro anoita vaTrump pamusoro pevanhukadzi, nzira yavanobata nayo dzimwe nyika. Matauriro avanoita pamusoro pevanhu vanotsvaka upoteri, ivo vakaroora mumwe akabva kune imwe nyika. Ndinongoti aiwa, zviri kuitika kwavari zvaifanirwa kunge zvakaitika kare.
Mudunhu reNevada, muvhoti Keith Dayton anoti zvakabuda mudare hazvisi kuzochinja kuvhota kwake.
I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery.
Ndicharamba ndichivhotera vaTrump. Zvose zviri kuitika ndezvemanyepo. Ndinonzwa kunyarira nyika yedu. Asi munhu wekuti ndingatandare naye tichinwa tose doro. Asi handiyo nyaya iri pano.
Mudunhu rePennsylvania, rimwe rematunhu risina kwarakarerekera, mumwe muvhoti anotsigira vaTrump, Jeffrey Nesbitt, anoti zvakabuda mumatare zvinogona kubatsira vaTrump.
I think it would be much more effective for the American people to just beat him and his movement at the polls.
Ndinofunga kuti zviri nani kuti vanhu vemuAmerica vasavhotera vaTrump nevatsigiri vavo musarudzo. Asi ndinoona sekuti zvakabuda mumatare zvichakonzera kuti vatsigiri vavaTrump vaende kunovhota neuwandu hwavo.
Ongororo yakaitwa neReuters yakabatana neIpsos inoratidza kuti vavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% zvenhengo dzebato remaRepublican vanotsigira vaTrump. Asi zvikamu gumi kubva muzana zvasara apa ndizvo zvinonzi zvinogona kukonzera kuti vakundwe musarudzo. Izvi zvinokonzerwa nekuti hapana musiyano mukuru pakati perutsigiro rwavaTrump nevaBiden, nekudaro kuti munhu akunde anotofanira kutsigirwa zvakasimba nevavhoti vagara vachivhotera bato rake. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Scott Stens, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7.